manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 14/2023 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanotengesa mugwagwa votambira danho rehurumende rekuti zvinhu zvekudya zvipinzwe munyika kubva kunze kwenyika pasina mutero. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzikuyambira kuti uku kupembedza nganga neinobata mai sezvo vanhu vakawanda vacharasikirwa nemabasa. Vamunzura vanoti vachadzokera zvakare kudare kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yekuvhota nezek kana kuti delimitation. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa MDC va Douglas Monzora vanoti vachadzokera kudare repamusoro High Court kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yesarudzo kana kuti delimitation. Dare repamusoro soro reConstitutional Court rakambosendeka nyaya iyi parutivi richiti mapepa ainge aturwa navamonzora ainge asina kunyatsomira zvakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende vaEric Matinenga vanoti kuti dare reConstitutional Court riendese nyaya iyi mberi sezviri kukumbirwa navamonzora zvinogona kunetsa. Vamatinenga vanoti chavasiri kuwirirana nacho navamonzora inyaya yekuti sarudzo dzipfurikidzwe mberi sezvo bumbiro remitemo rakajeka kuti chii chinoitwa kana kutarwa kwemiganhu kwanzi hakuna kuitwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinotiwo pamutemo kana dare rikati zeki yakakanganisa panongoshandiswa miganhu yakamboshandiswa musarudzo dzadarika. Regai tinzwe kubva kuna vamonzora nezvedanho ravo rekuda kudzokera kudare.
Panyaya delimitation sangano redu rakawirira kuti tiendese nyaya kuhigh court. Saka nyaya iri kuenda kuhigh court, hatisi kupeta maoko kwete.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kuti tizeyewo nyaya iyi tabata vamatinenga kuti tinzwe divi ravo.
Ndaifunga kuti dare guru redzimhosva richakwanisa kuti vagure nyaya yacho. Asi kuzara kwenyika dare guru redzimhosva havana kugura nyaya yacho. Saka tinosara tiri pasina kunyanyonaka. Ndakanzwa kuti purezidendi akataura nyaya yekuti maelections yakaitwa muna August. But kana vane basa rekuti vazvigadzirisi vasingazvigadzirisi hapana zvatingaiti.
Ko vamonzura vakadzokera kumatare zvinenge zvaakuzofamba sei panyaya? Haizopedzisira yamudare rimwe chete zvakare here iroro?
That's exactly what I said. Vakapera nyaya iyi vamonzura vaiti vachadzokera futi kumatare. So we have a situation where not much of a dog chasing after its tail. Inozongodzokera futi ku Constitutional Court. Handisi kuti is going to be definite kuti inodzokera ikoko. But my intentions are that ingangodzokera zvakare. Saka pakaitwa nyaya yacho ndikaita kuti imwe tisha ndakati ndikaita what a waste of rations. You know, because if we are going to go back again to the Court, it simply means that the Court has taken too much time, finalizing on this issue. With the limitation, it's critical to the holding of a fair and transparent election. And I would have expected Concord to be this is a very important issue, and we must rule on it. But they didn't.
Asi munoonao sisi zime zirku utaurwa na wamonzora zeguti sarudzo zi yende skwemberi. Pamutemo jino fandra kufamba siku.
The limitation report is faulty, but that does not stop an election. Neither the limitation required on section 161 of the constitution. Chikamu zesipiri section 161, subsection 2. Chino tutaurwa nye kutika na pansi na the limitation inukwaniza kuti ishandizwe apa sarudzo yoyo. Tinoshandisa maboundaries akanga aripo kugara. In this case, ena 2008. So that's once I agree na Mamonzora kuti the limitation reports, inindakaiti it is a procedural and substantive mess. Asi, as we see election is also.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende muhurumende yemubatanidzwa vaEric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare.
Mepfenyuro ye Voice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day. Kucheretsedza kukosha kwedano rinotorwa neradio mukunza hurukuro kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepfenyuro ye Voice of America inoda kuve muhurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Iko zvino tombo chitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya Ukraine va Volodymyr Zelensky nasi vaita msangano ni mutungamiri wenyika ya Germany va Frank Walter Steinmeier ku Berlin. Musangano uyu urikuuya apo Germany yazivisa kuti irikuzopa Ukraine mari yekutenga zvombo zvehondo inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion. VaZelensky vatenda zvikuru Germany nerukubatsiro urwu uye varamba kuti Ukraine yave kurwisa mamwe matunhu emuRussia. Vati varikurwisa mumatunhu enyika yavo akapambwa neRussia chete. Mupeta zvaitwa mune zvaitika kune dzimwe nyika, vagari vemuKhartoum guta guru reUkraine nemuGene kuDarfur vanoti nezuro kwainge kuine kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende ari kutungamira nyika iyi nechikwata chemamwe mauto chakapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo mapato maviri aya nemusi wechina akamboti ari kuda kuti hondo imbomira. Nhaurirano dziri kuenderera mberi kuSaudi Arabia pakati pemapato aya. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vafa munyika iyi, vamwe zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vakanopotera munyika dzakapoteredza. Makateerera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Inini ndoitwa Olin Makoni kana kuti Muzvare waShonga. Ndiri mukana wechidiki wemakore anokwana 24. Ndiri kuitawo zvekuchengeta nyuchi nekumura huchi. Ndinoita zvakare madhiri movhauzi sekuti tinechibhisa nyuchi masimbi nevanhu mumapublic places panokura nevanhu. Kana nchidzine chingoshungudza vanhu asi sehatidzurai tinodzisimudza tinodzitora totonodzipa pekugara patsva dzichienderera mberi nekuvaka kuitira izvi kuchengetedza miti yedu nekuchengetedza environment. Saka iyi ndeimwe yemaservices atinoita inotangirawo pa$50 and then winda inoyi tiri kukurudzira madzimai kunyanya kuti vastoke huchi nekuti kuchange kune tsando. Asi tiri kuti pane zvirwerewo zvinobva zvazosimukawo mutando imomo. Kune zvirwere zvatinoti marespiratory diseases, zvikosoro, maasthma zvinokwanisa kuti vakange vatenga vagara vaine huchi vanobatsirikana. Saka tiri kunyanyokurudzira vanhu kuti muinda umu ngavatenge mazinga kana kuti makombi nekuti aya ndiwo anenge aine 100% anenge achiri 100% organic nekuti anenge aine iya inonzi bipolen kana kuti pfuma. Then zvakare tingotiwo zvakare nhasi zairi Mother's Day tingokurudzira kunyanya nanyamadzimai ari kumativi mano enyika kuti zvona ngavaiti maprojekti aya ekurima huchi nekuti iprojekti yekuti haidi capital yakawanda uye haina losi nekuti munhu unokwanisa kuramba uchingomora pamukoko mumwe chetewo usisina imwe capital yauchaisa. Saka tingokurudzira madzimai kuti nhasi zairi Mother's Day semunhu wemudzimai wanawo dhora pazuva.
Mataura nyaya yeMother's Day pane chamaitirawo here mai venyu nhasi?
Maita bato nekubvunza vazulu. Nhasi tavatumirawo bhaketi ravo 20 kg yemakombi. Saka mai makombi ndivo vachazoona kuti ivo vari kuda kuita hwekudya here kana kuti votengesa votora zvavo mari yacho. Bati pabhaketi iroro vakange imukoko hwani watangomora vakange varitengesa nehostel vanowana mari yavo $60. Asi vakadisaidha kuteka kana kutengesa neretail profit yavo inorenja between $120 to $240. Saka ivo vachaonawo kuti voita sei.
Saka pane madzimai akawanda here ari kuratidza chido chekuda kuchengeta nyuchi?
Ndizvo chaizvo, tine madzimai akawanda akauya kunyanyanyanya patakatanga kuvadzidzisa zvinoshanda huchi zvinosanganisira kuti huchi hunokwanisa kushandisa kudzidzisa nyange muri wemudzimai zvaunoshanda nyange kune vanhurume. Tikavadzidzisawo zvakare kuti hunoshanda sei kurapira vana vanenge vachitambudzika nedambudziko rebed weti vantu vanenge vachiramba vachizoita weti vamwe makore atofamba vachitambudzika nekutrena mabhawozi avo. Saka vamwe havachangowire kutrena nyuchi kuchengeta nyuchi chete asi vari kutofambira iyo vari kutobhadharira iyo dzidzo yekuziva kuti huchi hwacho hunoshanda sei. Saka isusu vose vanhu vari kuramba vachiita maresechi edu mwedzi nemwedzi tine maresechi atiri kubudisa tichiisa mumagurupu iwawo ematenis tichizova kuti taona chitsva yaimuoni mudzidzise nezvacho mutotange kutoripowo mabhenefiti ekuziva nezveuchiwo. Saka tikuona kuti vakadzi vari kuzvifarira ende vari kuuya vakawanda chokwadi.
Tichitarisawo zvamuri kuita maresechi aya muri kushandawo nenyanzvi here? Zvinenge zvichifamba sei? Mukajekesa ipapo.
Tikuti isusuwo pari zvino tiri kutotsvagawo mainvestors kana kuti mapartners vanokwanisa kuti vasponze mamwe maresechi atiriita nekuti tiri kungotaura nezvavo mamwe acho tiri kungochengeta nekuti hatisatisani capital inoita kuti tizokwanisa kurarama pamaketi kana tikamabudisa. Asiwo pari zvino tine vatakabatana navo pane imwe maresechi iyi vanonzi ivo Green Rebirth nemamapreneurs. Saka tiri kutofamba navo kunyika dzakasiyana siyana tirienda navo kutanzania takaenda kutavora takaenda kuarusha kwati kudzidzisa vanhu kuti vanhukadzi kuti vatokwanisewo kuti vaite maresechi atiri kuita yavatibatsiri kana nemishonga yatiri kugadzira. Saka ipapo patiri kutotarisirawo kuti gore parinonopera tinoita ndo dzinzvimbo dzakasiyana siyana muafrica dzakaitawo sekunigeria nekusudan ndivo vamwe vatiri kutaura navo vakaridza kuti vari kufarirawo zvatiri kuita. Saka pari zvino tine venamapreneurs neGreen Rebirth ndo vakambenge vauya kubatana nesu.
Saka vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi?
Kana muchida kutibata munotibata pa0774-549-264 ndidzo nhamba dzekufona kana muchida kutenga huchi kana muchida kubatsirwa neruzivo.
Aiwa ati nokutenda zvikuru muzvare Olin nekupinda muchirongwa chedu chanasi.
Mazvitenyo azvino.
Aiwa vatereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare muchirongwa chino svondo rinouya.
Zvinhu zvaramba zvakaita manyama mire nerongo hurumende ichitatarika kugadzirisa upfumi uhwo hunonzi nenyanzvi hwananga kumawere. Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika zvinodarika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion US dollars. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vati vachaenda kuEgypt svondo rinouya kumusangano weAfrican Development Bank vakati vachatora mukana uyu kusangana nevakakweretwa mari neZimbabwe kuti vaonesane nezvekuti ingabhadharwe sei. Musangano uyu unoitirwa kuShama el-Sheikh uchitanga musi wa22 mwedzi uno wopera musi wa26. Asi vamwe vakakweretesa Zimbabwe mari vanoti havaone ichikwanisa kudzosera zvikwereti nekuda kwemitemo yayo inoramba ichingochinjwa-chinjwa. Svondo rapera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavandudza mimwe mitemo yavanoti inogona kudzikamisa dhora remunyika nekuderedza mitengo yezvinhu. Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vanoti vanotambira matano akatorwa navanxube aya.
Chokwadi danho iri idanho ragamuchirwa neruzhinji munyika yeZimbabwe, kunyanya even tichitarisa kuvanhu vanoshanda vachita mabasa emaoko, sezvo varivo vazhinji vanotsitsirirwa nenyaya dzekutenga nekutengesa panyaya dzemuteroidzi. Saka danho raitwa nehurumende idanho rakanaka nekuti makwiriro anga achiita afu chekudya nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mudzimba zvakakosha anga achityisa panguva ino. Ndo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzera inflation munyika medu.
Nechikonzero chemukajekesa ipapo
pakuti vanoita mabhizimusi ekugadzira zvinhu zvinoshandiswa nguva nenguva mudzimba nevanhu vari kuramba vachiwedzera mari vachikonzeresa kuti munyika murambe muchiita inflation. Saka tinopa kutenda nedanho iri uye tinovimba kuti danho iroro hurumende icharamba yakaritsikirira danho iroro kusvika nyika yedu yadzikama, nekuti nyangwe pamabhodha vainotengesawo kunze vachita mabasa emaoko vachiuya vakange vamwe vacho vaakutotadza kuuyawo nezvinhu zvavo chikafu chekuti vadye nemhuri dzavo.
Nechikonzero chei?
Nekuti mutemo waivo uripo wanga usingatendere zvimwe zvinhu zvekudya kuti zvipinde pabhodha. Saka tinotenda zvikuru nedanho iri tichiti dai hurumende danho iroro yatombosiya riripo kusvika nyika yedu yadzikama, nekuti kudya ndokwakakosha pamunhu wese kuti awane upenyu hune utano.
Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa migwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vari parunare muHarare. Asi vachitaurawo neStudio 7 imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati havawirirane nezvakawanda zvakaitwa navanxube.
Zviri kuitika apa zvakangofanira kuti vamutuli vari kuda kuedza kugadzira dasha kuti riite beauty queen nekuri poda nelipstick. Sekuziva kweri pese tinongoziva kuti lipstick zvayo inoshanda kuti madzimai acharidzike zvakanaka, asi padasha haibudiriri. Saka zviri kuitika apa ndezvekuti lipstick ndo zvatingati zvakanakira pamapolisi aitwa navamutunure ndeyekuti vabvisa 15% yaiwanzobatwa kana makambani adhiposita mari mubank.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Sekuti ukadhiposita $100 hurumende yaibata $15 yochinja $15 at official rate yozoisa muakaunti yekambani iya. Saka izvozvo zvaitadzisa kuti makambani mazhinji ashayiwe simba kana kuti encouragement yekuendesa mari kubhenge, nekuti zvanga zvakafanisa mari mukanwa wamupere. Saka taivaudza kwenguva yatirebei kuti bvisai 15% iyoyo, nekuti iri kudiscourage makambani kuisa mari mubhenge. Saka last minute now vatobvisa asi vabvisa ye15% iya zvinhu zvatoipa.
Munorevei zvinafundo?
Zvakafanira kuti munhu anenge ane chirwere chaanacho orege kunwa mushonga waanga akatarirwa nachiremba kuti anwe, ozoti amu intensive care unit uchinzwe mushonga wako heuyu hazvichaiti. Ndoda chikareatarira kupuwa lipstick harichinji badacho kuti rinake. Saka ndodambudziko raitika yelast minute sizini yavaita inova isikachabatsiri nepetera vanhu, kuti dai vakazviita kudhara makambani angadai akaisa mari mubank kudhara mari yakawanika zvakanaka and isikazowanike kumusika mutema. Asi zvizhinji zvinofamba zvakanaka mupolisi yavamutinomuka ndezvekuti vabvumidza kuti vanhu vachitenga zvigadzirwa zvatingati mabasic commodities kunze kwenyika pasina kuti vapuwe import license. Saka izvozvo ndazviona vaita polisi yaitingati yani yehasha.
Munorevei apa muzvinafundo mukatsanangura
kuti nekuti mutengo uri kukwira mumashopu wechitisa ndoo kufikisa nekuti muri kukwidza mitengo. Saka chii, vanhu ngavazvitengere vemashopu vadini vakompite nemacross border. Saka izvozvo zvakafanira kurasa mwana nemvura iri mubhavha, kugeza mwana mumvura mubhavha.
Nyanzvi mhaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Makadiniko zuva ranhasi vatereri? Zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda, asizve tsananguro dziripo nguva dzose. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu.
Makadiko amushamarari, inini ndinoda kubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi. Plus mufundiso unenge waitsanangura wacho vandoudzawo zvikonzero zvacho kuti iyi sei muchechi iyoyi ndiyo chechi the right church yekupinda. Nokuti vamwe vanoti vakadzidza vakawanda, vamwe vanoti hativeringe bhaibhiri, vamwe vanoti kana usina mari mufundisa wekumba kwako. Saka musoro wangu watenderera nenyaya dzemachechi idzi. Saka please ndokumbirawo mhinduro kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church to belong to.
Amai, tinotenda nemubvunzo wenyu. Kuti batsirane mubvunzo uyu tina mufundisi Gladman Kapfumvute. Mufundisi makadiniko? Houno mubvunzo wandinoti unokosha zvikuru, vazhinji vanoda kuhwisisa. Batsirai vateereri vedu mufundisi Kapfumvute.
Makadini hama muna Kristu, ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda. Makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo. Mukuupindura, chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi.
Mufundisi Kapfumvute, chinonzi chechi chiko?
Chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu, kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi. Mutsauko ndewokuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu. Ngatimbotora maMoslems, vanosungana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndiMuhammad. Saka ndiwo mutsauko uripo pakati pemaMoslems nesimaKristu. Saka chechi ndo mukupfupisa ndo tsananguro yendingapa. Chechipiri mukutsanangura, chechi handi chiwako. Chiwako chinosonga na maKristo inozi church building. Saka chechi ndimwi imimi, mudikani, mutori chechi. Maungana maakuzi chechi zvakare, muri maKristo anotenda kuna Jesu. Ngatichienda pamberi. Kune anozi madenominations, kufanana ne Roman Catholic, Anglican, Methodist, Apostoli, Mazion. Ama denominations awo masangano ano emaKristo. Saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi, nekuti dzese dzinokonise kuti tinodaira muna Jesu. Saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi. Makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kuroora vakadzi vakawanda. Saka inini ndofunga kuti zano rinenge kupai ngere tapedza kutsanangura kuti chechi chinyi ngere kuti Chinoita kuti vanhu vazova nemadenominations pamusana pemadoctrines, dzidziso nemarudairo. Saka endai kuchechi, pindai muchechi ine zviro zvemunowirirana nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana navo. Ndo pendinga kuzana ndinga kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristu nemarudairo anowirirana naKristu. Doctrine ine chekuita naKristu nemarudairo ane chekuita naKristu. Zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhaibhuri. Ndo cheche ndinga kuti muende.
Tinokutendai zvikuru Reverend Kabvumvute. Tinoimba kuti mutereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu.
Mazvita, Mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda. Zvakanaka ibabai.
Mazviwira moga vatereri, chechi hachisi chivakwa kana mudhuri. Chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kubetsera vamwe vedu nazvo, tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka. Iko zvino toenda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo.
Ngezi Platinum Stars yapinda panyanga mushure mekurova FC Platinum 2-0 muBaobab Stadium. Musi uyo Highlanders neCapes United dzatedza. Zvibodzwa zvabva kunotenda murasiranwa naLeslie Kachitigu zvapa madamburo kukunda uyezve kuenda pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere iyi. Ngezi yave nemapoints gumi nemanomwe, point imwe chete pamusoro peHighlanders neCapes United. Murairidzi weNgezi Tekshua Chiragwi anoti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka nekuti vatambi vake vagara vachitamba vese kwenguva refu.
I think kungoenderera mberi takasiyira kubva gore rakapera ende takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori. So the consistency I think ndiyo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play as in this partner. Saka ndiyo zvabatsira zvakanyanya.
Mitambo yanhasi isati yatambwa, Blue Chiefs, Highlanders, Manica Diamonds neCapes United dzanga dzakaenzana pamapoints gumi nemashanu dzakasiyaniswa chete nezvibodzwa. Asi Highlanders yaita mangange 0-0 neSimba Bora. Capes United ndokuitawo mangange 0-0 neHwange muNational Sports Stadium. Highlanders yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nematanhatu vakaenzana neCapes United iyo iri pachinzvimbo chechitatu. Asi mutsigiri wemaBeam Machine vaCharles Mukohoni vachiri nechivimbo kuti maakepekepe anotora mukombe uyu.
Gore rapera nerinoratira tikuona kuti Capes inenge tinototora nokuti last year game raura tinyaumira musha asi ikonzo tikuona kuti haiwa zviri nani tinotora.
Mumwe mutambo watambwa nhasi, Triangle yaita mangange 1-1 neYada. Mutambo pakati peZPC Kariba neBlack Rhinos uchatambwa mangwana nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare. Kunyange yazvo vasiri kutamba zvakanaka, murayiridzi weBlack Rhinos Saul Chaminuka avimbisa vatsigiri vavo mufaro mazuva mashoma ari kutevera.
Vatsigiri vedu tinotema kuti dai varamba vakatitsigira, dai vavaramba vakadaro, nguva pfupipfupi inotevera tinenge takwagoisa mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiserebhureti.
Chaminuka achangobva kupiwa basa reurayiridzi kuRhinos kuti vaStanford Stitch Mtizwa uyo ave technical director. Blake Rhinos ndiyo iri pasi pasi petafura nemapoints maatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda kusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.